zvakakosha kuti bato redu ritedzere mutemo waro, constitution yaro, kuitira kuti tikonvince vana veZimbabwe kuti tikapiwa mapasa rokutonga nyika tinosenzesa bumbiro remutemo tichiritedzera. Tatanga tatedzera redu, chii chatinoruza tikaenda kuCongress kwacho? Tikakataenda kuCongress, chakanaka ndechekuti tabva taita settle the leadership question. Hakuna munhu achaita nharozve dzekuti mutungamiri ndiani, mutungamiri ndiani. Tochi prepare for 2023 kuti tisunungure vana veZimbabwe. Iko zvino zviri kungoitika after the Supreme Court, kungotukana, kungonyadzisana pa public, nekungopanana mazita, Komichi wa MCIO, Komichi wa Dai, and yet Komichi ndiye akanga ari chief election agent wa Watsvangirai muna 2008, akaita chief election agent wa Watsvangirai muna 2013, akaita chief election agent wa Wachamisa muna 2018.
Vagonese, tipewo maonero enyu panyaya iri mudariro.
Ndofunga kuti kukura kutani zvekuti zvinhu zvakataurwa zvakataurika naivo vasamuonzora pachavo muna 2018 vati hozvikoshiwa. Mukateerera vhidhiyo yavanotaura vanonzi MDC party chepati. Zvisinei hazvo, chiripo chikuru ndechekuti izvo MDC alliance yakaenda kumaelections, yabva kumaelections ichibva yaita zvese zvinodiwa pamutemo kuti ichiita political party. Zvokuti tese patakaenda kucongress tatizotese tatova vanhu vamwechete, tatova chinhu chimwe chete. Hapana kuzomboendewa kucongress yeMDC alliance party zvichinzi pane PDP kana kuti pane MDC kana kuti pane multiracial Christian party kana kuti pane imwe party isiri MDC alliance party. Vanhu vese vanga vari mubatanidzwa iwoyo vakawirirana pachavo kuti akuita chinhu chimwe chete. Ndozvakasaka kuti samonzura varipo, varivo secretary general, vadaidzire, vatumidzire manotices. Takaona isu taamuna 2019 macongress edu anoitika mushure mamakore anokwanisa kuita mashanu. Makore okuinda kucongress anga atokwana, saka zvanga zvisingachamake sense kuti munoti nhasi pakuita extraordinary congress makwanitozoita congress chaiyo chaiyo. Hazvina nemusoro wese.
Vamunzura, todzoka kwamuri, asi dare ringamanikidze here vanhu kuti tsigirai nhingi kana achitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika? Nekuti tiri kuona vamwe vari kubuda vachiti aiwa tinotsigira vachamisa vanenge vakati one day vanga variko ikoko kubva kuma2014 kwacho.
Dare haritaure kuti endai munotsigira nhingi, kwete. Ende handizvo zvarakataura dare reSupreme Court. Dare reSupreme Court rakati MDC endai munosarudza mega. Hakuna kunzi endai munosarudza Kupe, endai munosarudza Chamisa kana kuti endai munosarudza Monzora. Yati vana veMDC endai munotedzera mutemo wenyu. Nharo dzanga dzichiitwa navagonese idzi ndidzo nharo dzakaitwa muSupreme Court dzikatadza. Vachamisa ndo vakanga vaenda kuSupreme Court. Supreme Court ndo kubva yanotonga zvavasiri kuwirirana nazvo. Saka isu tiri kuti kana Supreme Court yatonga tinoteedzeraka zvainenge yataura. Isu seMDC tinoruzei kuti tiende kuextraordinary kwacho kana vachamisa vachidzoswa vanongodzoswa ka kana pachiswa mumwe paneswa mumwe ka? Zvido zvevana veMDC ndo zvatongwa nedare. Hatingati isusu nekuti tinotya kuti nhingi anogona kuzodyiwa kana kudini, tochirambidza.
Petai chirongwa chedu vagonesa.
Right, ndakutaura nechiti inini chekutanga haisiri MDC akatanga kuenda kudare. Akatanga kuenda kudare nemunhu anonzi Mashavira ende akaenda muri muna September. Chinondishamisa ndechekuti inini September 2018 chinondishamisa ndechekuti izvo pakatora nguva yakarebesa achiti anga asiri kuziva kuti chiri kuitika mubato. Saka yazoenda kudare High Court ndopakazita chitongo. Saka havasi vachamisa vakatanga kuenda kuSupreme Court. Mushure maizvozvo isu tinatsanangura zvakanaka zvakajeka kuti muna 2019 tangoda kuti pasaita confusion, pasaita kuvhiringika muvanhu kuti tinatsogona kuita congress yedu zvakanaka. Zvinova zvakabudirira tikaita congress yedu zvakanaka, tikasarudza mutungamiri wedu watinoda. Mabato aibhova anakabatana akawirirana kuti tese takiita zvinhu chimwe chete, takiita party imwe chete. Zvinoreva kuti kunavanamai Madziro wekumasvingo vatova futi muMDC alliance zvakare. Vanhu vese vakasiya mapato avaimbova nawo patakatanga kuita mubatanidzwa, zvichireva izvo kuti panguva iyoyo tanga tabatana kuita political party. asi zvazvinoreva ndezvekuti iko zvino hatigoni kudzokera kumashure kuenda kumastructure akatopfurwa nenguva.